This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nasi uri musi wesvondo chikumi 21 2015. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Chikwata chavana muzvina bhizimusi vekuZimbabwe choshanyira America mushure mekukokwa nesangano reZidnam. Varimi vedonje vochema-chema nemutemo unonzi wakadzikwa neboka reCompetitions and Tariffs Commission, wekuti masangano aya haakwanise kumirira varimi panhaurirano dzemitengo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Chimwe chikwata chavana muzvina bhizimusi vekuZimbabwe chiri kutarisirwa kushanya kuAmerica kubva mangwana muvhuro mushure mekukokwa nesangano rezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi reZimbabwe Diaspora Network North America ZIDNA uyewo nemamwe masangano emabhizimusi ari muAmerica. Vari kutarisirwa kuve pakati pechikwata ichi ndimai Chipo Mutasa, vanove mukuru wekambani yeNetOne uye vari ivo vari kutungamira chikwata ichi. Vamwe varimo muchikwata ichi vanosanganisira Vashingi Mutasa, Vashingi Munyeza pamwe na Winston Chitando vesangano reZimbabwe Chamber of Mines. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Diaspora Network North America vaIsao Mavindidze kuti tinzwe zvizhinji.
Vari kuuya kuno kuAmerica vanhu vamabhizinesi vari kuuya kuno, vakadaidzwa kuno nemaorganizations avari kuda kutaura navo anenge vana World Bank nevamwe vane misangano yakanangana nezvefinance. Saka vari kubva kuZimbabwe, svondo riri kuuya reseiri kuti vave vachisangana nevanha. Isu tiri veZimbabwe Diaspora Network North America, saka takamiririra vanhu vemudiaspora vari kunoku. Tiri kudawo kuti vanhu vedhiaspora mamembers edu navamwewo maZimbabweans ari muno awane mukana wokutaura nenhengo dzamabhizinesi dziri kuuya kuti tione kuti pangava here nokushare maideas nokuona kuti zvinoita here kuti vanhu vari kuno kudhiaspora maZimbabwe vanenge vachida kuona kuti vangatangisa mabhizinesi kana zvimwe zvakadaro vanozvifambisa sei.
Mune chinangwa ichocho, pane zvirongwa zvamuchange muinazvo here imi sesangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe mabhizimisi imo muno muAmerica?
Isusu tiri kudaidza vanhu vane mabhizimisi munomu, vanhu vane mainvestment clubs navamwewo vanongoda kunzwa kuti chii chiri kuitika kumusha munyaya dzokutangisa mabhizimisi kana investment. Saka tine workshop forum yatinayo svondo riri kuuya uya musi wa26 inenge uri musi wechishanu. Pari zvino tina masekula ari kutenderera tiange tichishandisawo Facebook nana LinkedIn kupambadzira workshop yedu iyi yatiri kuitira kuWashington DC sezvandataura Friday the 26.
Havanga vari mutungamiri wesangano rezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica reZimbabwe Diaspora Network North America vaisawo mavindidze vari parunare muAmerica naMavelous Muhlanganya wewe Studio 7. Varimi vedonje vanonzi vari kuchema chema nemutemo unonzi wakadzikwa neboka recompetitions and tariffs commission uyo unonzi wakarambidza masangano anomirira varimi kupindira muhurukuro dzemutengo wedonje. Mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti danho iri richaita kuti varimi vasawane mukana wekutaura nezwi rimwe chete sechido chavo chekuumba masangano anovamirira. Izvo vanoti zvinogona kuzopa mukana kune vemakambani anotenga donje kutsikirira varimi. Studio 7 haina kukwanisa kubata vecompetitions and tariffs commission kanawo vanotenga donje kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuru yataita navaZakaria.
Mamiriro akaita zvinhuko zvino ndokuti mutengo wedonje chaiwo chaiwo hausati wavapo, hakuna mutengo wati wadzikwa kuti uyu mutengo wedonje uchazozivikanwa kuti donje remwaka unoraita mari yakati pakg panonoperera mwaka wokutengesa kwakunana August ikokoko ndopachazobuda kuti mutengo chaiwo ndoupi. Saka zvakaitika pandezvokuti kwakauya mutemo mutsva wokuti mafarmer unions haachagoni kugara pasi nemajina vachikurukura nanyaya yomutengo. Mutemo uyu wakadzikwa neinonzi Competition and Tariff Commission. Saka iyoyo commission yakavhara zvachose kuti hakufaniri kuva nehurukuro dzemutengo, ndosaka kusina mutengo. Asi majinas vanotenga donje iko zvino ndo vakati tombosanopa murimi kamari kekuti asanobata, tichitora donje tozonorigreda, ragredwa tozoziva kuti mutengo waro ndowakati. Izvo zvinenge zvakuzoitwa kwakumutenga. Saka 30 cents iyi ndo mari iri kunzi murimi ambobata pakg yoga yoga, asi maadjustments achazobhadharwa kana donje ragredwa kwava nemutengo chaiwo unozikanwa kuti ndowakati kwakumberi. Ndo nyaya iripo chaiyo chaiyo yanetsa iyoyo. Dambudziko riri rokuti mutemo wokuti kusakurukurwa nezvemutengo wakaiswa uri kushanda.
Mutemo uyu hausi kutsikirirawo varimi here? Tichiona kuti varimi vose havangazowana mukana wekugara pasi nevanotenga donje vachikurukura, saka vakasarudza kuumba masangano akaita seenyu iwa.
Izvi zvitori pachena kuti varimi vakaungana pamwe chete vakati isoita musangano wedu unoti miririra pazvinhu zvakafanana nemutengo. Zvino ukoya mutemo unoti hai musangano wenyu uyo hauna simba rokuita basa iroro. Zvinoreva pachena izvo kuti varimi vachatambura zvikuru nokuda kwomutemo iwoyu.
Mungatarisira here kuti gore rino donje ringaita mutengo uri nani kupfuura mamwe makore?
Handizvioni izvozvo zvichiitika nokuti tomboti makorosa apera aya vatengi vava vaipa zvekare mari yavaiti tawirirana kuti EKG regrade D mari yakati, asi kana tatora donje tanorigreda tichadzoka zvekare tichikupai kuti arenyu vakaita C vakaita B neA mari yamuchazowana ndeii pamusoka tokuteverai tichiti mari yenyu yemaadjustments kubva 2009 vachipromisa izvozvo. Hapana chakadaro chakazomboitika. Zvino ungava munana mukuru chaiko kuti gore rino vachazoteverera varimi vachiti tine mari yenyu. Hatisi kuti hazviitiki, asi tiri kuti hazvisati zvaitika, hazvisati zvamboitika.
Vanga vari mukuru werimwe sangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare neStudio 7. Yashika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namkoma Emmanuel Gasa vano kokeraiwo mabasa musangano Red the AIDS and Arts Foundation Zimbabwe program. Tinokutambirai nemufaro pa Studio 7 mukoma Emmanuel.
Zvakanaka mukoma, blessing. Makadii vatereri?
Aiwa tinovimba vatereri vari nani. Mukoma Emmanuel, tirikuona kuti nemusi wemugovera pasi rose ranga richicherechedza zuva rekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu vanenge vari muupoteri kana kuti World Refugee Day. Sangano Retaf Zimbabwe rakabatanawo nemamwe masangano muZimbabwe kucherechedza zuva irori. Mukoma Emmanuel, mungatudze kuti ndezvipi zvirongwa zvamanga muinazvo?
Zviro zvakakomborega isusu zuva ratinoti World Refugee Day. Revazhinji vatinawo muno muZimbabwe. Vazhinji vacho tichitaura isusu takatarisana nenzvimbo dzevaya vakapwanyirwa, dzenzvimbo dzevanhu vari kuCaledonia, senzvimbo yevanhu vari kuEpwet, senzvimbo yevanhu vari kuno kuChingwizi, senzvimbo yevanhu vari kunoko vari kukata bhanana. Sevanhu vatinawo pane zvino wekuti mafuraz achangopera aya akarova vamwe vacho kumuzarabani. Tine vazhinji vechirudzi vakauya muno, vamwe vachibva kuMalawi, vamwe vachibva kuMozambique, vamwe vachibva kunzvimbo dzose dzakatikomberedza, kunana Zambia, kunana Chii, vane nguva vari muno. Bari dzini zvine zvinhu zvekutizvo isusu pachezvedu senyika. Refugee Day yanezuro iyi yaitifadza pakuti tiri kukwanisa isusu kuti tishandise all forms of arts kuti vanhu vakwanise kuzviexpressawo iwo nemafungiro avo nekuti chii chatinogona kuita takatarisana isusu nemagariro atinoita as a SADC region sevanhu vari pamwe chete.
Saka ndezvipi zvirongwa zvamanga muchiita?
Zvirongwa zvatanga tichiita isusu tatichiprovide isusu infotainment, which was information through entertainment kuvazhinji vaive vakatikomberedza, nezvivezwa zvataive tiinazvo nemifananidzo iye vakadhirowewa zvakasiyana siyana, tichitaura isusu nenyaya yekuti vanhu ngatikwanisei kuti tigare pamwe chete as one race tiri pamwe chete.
Zvirongwa zvamanga muchiita izvi zvingabatsirawo sei vechidiki kana kuti munenge muchishanda sei nevechidiki?
Vechidiki vazhinji vacho ndo vanga vachiita zvivezwa izvi, vazhinji vacho ndo vanga vachiita madrawings aya, vazhinji vacho ndo vanga vachiita manhetembo aya, vazhinji vacho ndivo pamwe chete vanga vachiti isusu tinofunga kuti tikagona kuuya takadai nyika inokwanisa kutiteerera, vanhu vakakwanisa kugara zvakanaka nemazvo kuburikidza nenyaya yeutano. Takatara tichitaura isusu tiizvo tinofara zvakanyanyisa kuti muZimbabwe tava neconstitution, bumbiro idzva remutemo, bumbiro idzva remutemo ratiri kuti isusu vanhu vese ngatigonei isusu kuti Article 76 yatinayo zvainotaura iyo kuti right to health yekuti munhu wega wega, kunyange izvinhu ivavo vacho vanhu macitizens vari munyika ngavakwanisewo ivo pachezvavo kuti vagone kuaccessawo maservices zvakangofananawo nevanhu vari muno muZimbabwe vemuZimbabwe, sinzi vazhinji vacho vanhu ava vana vavo vakawanda vakazvarirwa muno muZimbabwe. Saka tichikutiwa isusu seZimbabwe zvinomborevei kuti isusu takasaina Kampala Declaration isusu muna 2009, vaiva vanhu vangani vanoziva ivo kutizvo Kampala Declaration yakaitirwa ivo sevanhu vazhinji, vanhu vakapwanyirwa, sevazhinji vanhu vakakuvadzwa nematural disasters, mafloods nemaoutbreaks, kuti pachezvavo zvavakagara ipapo zvii zvavangaite ivo pachezvavo sevechidiki kuti vagone kubuilda environment yekuti ivo pachezvavo vanogutsikana nayo ine participation yaeveryone, vasingatarise kuti munhuyi wabvepi, uri wenyika ipi.
Ndeapi mamwe masangano amunoshanda navo kubatsira ivo vakaputsirwa dzimba?
Masangano atinoshanda navo tinoshanda isusu zvakanyanyisa neInternational Organization of Migration. Tinoshanda zvakare zvakanyanyisa kutongogara refugee camp neUNHCR. Tinoshandawo zvakanyanyisa neMedicine Sans Frontieres, kunyanyanyisa kuEpwet nekuGokrel, asi kuno kuCaledonia vakabva zvavo. But tinofarawo zvakanyanyisa kuti isusu pari zvino tikushandakana neAmnesty International.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Emmanuel nekupinda muchirongwa chedu.
Zvakanakai mukoma, blessing. Zvakanakai vateereri.
Manga makateerera kubva kune vanokokera mabasa musangano The AIDS and Arts Foundation Zimbabwe vaEmmanuel Gasa muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa nambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo tosangana zvakare svondo rinouya. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya maoko aJonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa zvikuru vechidiki kanawo vakuru vanowana zvekunonga nonga. Kambo arindine kubva kumushakabvu Dayton Somanje kataridza nhasi pazuva reFather's Day. Tinoimba kuti madzibaba munyika yose nepasi rose aratidzwa mazurudo nemhuri pazuva ranhasi reFather's Day. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Chikwata chavana muzvinabhizimusi vekuZimbabwe choshanyira America kunoita misangano pamwe nekuonana nevemabhizimusi vemuno vanosanganisira sangano reZidna neWorld Bank. Varimi vodonje vochema-chema nemutemo unonzi wakadzikwa neboka reCompetitions and Tariffs Commission wekuti masangano haakwanise kumirira varimi panhaurirano dzemari ichatengwa nayo donje gore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.